Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera yamavhuvhu 11/2018 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka ava palakaenda kukoti nezuro zvazvakureva ndezvekuti hazvichaenderera mberi neurongwa ihwohwo nekuti section 94 yesubsection 2 inobva yataura kuti kana kwaendwa kukoti munenge maakumirira kuti dare redu redzimhosva ringe richipa mutongo warinenge rafa kuti ava vari kutaura kuti takabirirwa ndizvo here kana vati hazvisirizvo uyo akahwina ndiye akahwina mushure within 2 days kana kuti mumazuva mairi kukazwa kwachona kunofa
Hurumende inokanzura hurongwa hwekugadza mutungamiri wenyika mangwana zvichitevera magwaro akaiswa mudare neMDC Alliance neZuro ichipikisa kudomwa kwavamunangagwa.
For the good of democracy, and it's okay. Kuti kana munhu ari asiri kufara, to process no further sentiment. And it's a winner. That's good for it. From the courts, I think it only shows that democracy is
Vanhu vakawanda votaura nezvekupikisa kweMDC Alliance zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yambomisa hurongwa hwayo kugwadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uho wanga uchifanira kuitwa mangwana. Hurumende yamisa hurongwa uhu zvichitevera kusvitswa kwakaitwa neMDC Alliance magaro ekupikisa kudoma kwakaitwa vaMnangagwa semutungamiri wenyika neZimbabwe Electoral Commission. Gurukota rezvemutemo uye vari mumiriro waMnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika vaZiyambi Ziyambi vanoti ichokwadi kuti urongwa hwekugadza mutungamiri wenyika hwambomiswa kuitira kuti Constitutional Court ipe mutongo wayo pachichemo chakasvitswa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. MDC Alliance inoti ine humbowo hwekuti vachamisa ndivo vakakunda vaMnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika kwete zvakaziviswa naSachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura navaZiyambi Ziyambi pamusoro pezuva remangwana.
Nyaya yekugadzwa kwemutungamiri wenyika yanga ichisungirwa kuitwa mangwana teedza bumbiro redu guru remutemo rinotaura kuti panonge pashedzerwa kunzi hahwina ndinhiki munosungirwa kunge muchimugadza kwapera mazuva 9 kubva musi wataurwa maresult. Saka ava palakaenda kukoti nezuro zvazvakureva ndezvekuti hazvichaenderera mberi neurongwa ihwohwo nekuti section 94 yesubsection 2 inobva yataura kuti kana kwaendwa kukoti munenge maakumirira kuti dare redu redzimhosva ringe richipa mutongo warinenge rafa kuti ava vari kutaura kuti takabirirwa ndizvo here kana vati hazvisirizvo uyo akahwina ndiye akahwina mushure within 2 days kana kuti mumazuva mairi kugadzwa kwachona kunobva kwaenderera mberi. Saka iye zvino izvi zvaakumirira kuti nyaya iri kuti matare tere kana yatora zvikanzi zvakaitwa zviri pamutemo kugadzwa kunobva kwaitwa mumazuva mairi anenge achitevera mushure mekunge dare rapa mutongo waro.
Munotarisira kuti dare ringapeye mutongo waro pamutemo zvinofanira kuitwa nguva yakareba sei?
Bumbiro redu remutemo rinoti kubva musi unenge waendeswa mapepa dare redu guru reconstitutional court rinosungirwa kunge raita nyaya yachona mumazuva anoita 14 masvondo mairi rinosungirwa kunge rapedza nenyaya yacho.
Mutungamiri webato renyu reZANU-PF vakatowana here mapepa aya?
Mutungamiri webato redu reZANU-PF vawana mapepa achona muzuva ranhasi asi pamutemo vaisungirwa kunge vakapiwa mapepa achona nezuro. Saka vawana nhasi uye haana kusevwa zviri pamutemo anga isungirwa kuendeswa ku kemo yavo nekukwekwe inova iyo yakanyoreswa saka ange vachiendesa mapepa avo ekukwikwi saka kunga ndozvo zvimwe zvinenge zvichitariswa kemo unoti ukaregera kutevha mapepa nenguva application yachona inenge isina kumira zvakanaka zvekuti unogona kutadza kutarisa
manga matozivisa here vatungamiri vedzimwe nyika vamanga makoka vakadai sevekunana Botswana neSouth Africa kuti ndozvaitika
hongu iroro ndobasa rinoitwa naminista vedu weforeign affairs ine tarifu rekuti ndozvavakatotanga kuita kubva nezero manheru kuvazivisa kuti nemamiriro aita zvinhu urongwa hwaakumbomira
tombotarisa kuti takatarisanazve nezororo reheroes kana kuti remagamba zvii zvinenge zvichiitika ipapa apa tichitarisa zviri kuitika izvi panyaya dzakakwidzwa kumatare nemdc alliance
mutemo wedu zvaunoita unoti kukange kwaitwa sarudzo anenge ari mutungamiri wenyika panguva inoitwa sarudzo anozobva mushure mekunge anenge ahwina agadzwa saka zvazviri kurorova zvinezve zvekuti mutungamiri wenyika dzaramunangagwa kusvikira panogadzwa ndopavanozosiya chigaro kana ndopavanozotanga temu yavo saka kuri zvino hurumende yanamunangagwa ichiripo kusvikira pachagadzwa vanhu ndozvinotaura bumbiro redu kusection 94 subsection 1 yeconstitution
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunhare vari muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vanhu vakawanda vanoti MDC Alliance ine kodzero dzekupikisa zvakabuda musarudzo sezvo kodzero iyi ichichengetedzwa nebumbiro remitemo yenyika. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 muchinoi vanoti kuendeswa kwegwaro renyunyuto kudare repamusoro reConstitutional Court kwakaitwa neMDC Alliance ikodzero yechizvarwa chose munyika. Mumwe mugari wemumusha weveruzhinji wechikono hono muchinoi vatendai mushonga vanoti uyo achaonekwa nematare kuti ndiye akakunda anofanirwa kugadzwa pasina kumwe kunyunyuta.
I think whoever anobuda ipapa achinzi a winner in a court will be put the file now name desirable safarika and will expect my elections.
Vamushonga vanoti gwaro renyunyuto reMDC Alliance rave matare rakanaka sezvo richiratidza kuti munyika mune utongi hwejekerere.
For the good of democracy, and it's okay. Kuchikana munhu ari asiri kufara to process no for the same. And it's a winner. That's good for you. From the courts, I think it only shows good democracy.
Mumwe mugari wekukaroi vatreva chiwanga vanoti vanhu havachina chivimbo nematare edzimhosva kunyange hazvo vanhu vakawanda vari kutarisira kunaka kwezvinhu zvisinei nekuti ndiani akunda nekuda kweutongi hwevaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe
At the moment, one are compromised, but they are not sure. But even if it is going to succeed, is it going to be accepted in the judiciary? You understand what I'm saying?
Vachiwanga vanoti vakawanda vari kumamisha vari kuda kuti vamunangagwa vagadzwe semutungamiri wenyika ukuwo vari mumadhorobha vachitidai tsamba yenyunyuto yabudirira kuitira kuti vanelson chamisa vagadzwe semutungamiri wenyika kuitira kuti nyaya dzezveupfumi dzigadzirisike
saka it makes the feeling that it is dividing the community. You can't go and say the petition regular now goes there. Like if you are my input they come and find me. They will never accept that. They would rather have that continue. When I'm able to know that it's exposed to technology, but the guy said it will assist me to put. So I can see a balance in the community. It'll turn apart. And that polarization, you don't know whoever wins. I don't know how to do it. That's why I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it.
Asi mumwe mugari vaClifford Kupeko vanoti ivo nevamwe vavo vari kurwadziwa nekupikisa kweMDC Alliance kwave kumiswa kugadzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika. Vakupeko vachoropodza kununuka kuenda kumatare kwakaitwa nemagweta avachamisa vachiti mucherechedzo wekuti havana hanya nenyika yavo
zvasingafaniri kuvatorera nguva yakarebesa kuti vazoisa Mchungu wachidikidiki chokupedzisira chezuva rokupedzisira nema hours okupedzisira ndo ava kuenda kunoisa. Ah ndinodavira kuti vanhu vese vatsamwa nokuti vakufunga kuti ava vana havasi kutora vakukoshesa nyika kufamba kwenyika nokuti nyika inofanira kunge ichifamba musoro mekunge anenge asarohwa ari mutongoro wenyika achiisa makurukota ake hurumende ichitanga kufamba saka vana havasi kukoshesa kwandiri.
Dare reconstitutional court rinofanirwa kupa mutongo waro mukati memazuva 14. Panyaya iri mudare pane zvinhu zvitatu zvinofanirwa kuitwa nedare iri. Chokutanga rinofanirwa kuona humbo hwaiswa pamberi paro neMVC Alliance uye rikagutsikana kuti humbo uhu hwakawandisa uye hunotsigira kuti vachamisa vakadiridzirwa rinogona kuti vachamisa ndivo vakasarudzwa zviri pamutemo kana kuti rinogona kuti sarudzo iyi idzokororwe. Kana dare rikatadza kugutswa nehumbo hwarapiwa dare iri rinopa mutongo wekuti vamunangagwa ndivo vakakunda. Mutongo weconstitutional court haupikiswe uye anenge anzi ndiye akunda anofanirwa kugadzwa semutungamiri wenyika mukati memaawa 40. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini apa achigoriwa.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti tichimbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mushandi wekambani yendege muguta reSeattle mudunhu reWashington State akaba ndege nezuro manheru ndokumbururuka nayo achiita pamadiro izvo zvakaita kuti idonhe pakatsuwa keKetron kuchamhembe kwePuget. Muzinda wemapurisa mudunhu rePierce waburitsa mashoko paTwitter uchiti murume ane makore 22 ndiye akatora ndege iyi zvisina mvumo. Mapurisa anoti murume uyu aida kuzviuraya. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wemadzimai vechidiki vanga vari imo muno muWashington DC pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chichangobva kupera. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zviiko zvavachange vakupakurira mamwewo madzimai kana vachinge vadzokera kumusha.
Tenda Madunge ndoshanda ku Youth Empowerment and Transformation Trust. Organization yedu kana kuti bato redu rinomirira kodzero dzevechidiki tichishandira kuti vana vechidiki kana kuti vechidiki vawanikewo izwi ravo nezvavanofunga zvivanike zvichiinkludzwa kana kuti kubatanidzwa mune muchitwama mapolicies, maregulations nemitemo yenyika. Saka ndozvatinomirira sebato reYouth Empowerment and Transformation Trust.
Mungati madzidza zvakawanda here iko kuno kuAmerica zvamuchanopakurirawo vamwe kumusha uyezve ndezvipi?
Zvatanopakurira veku Zimbabwe zvakati wandei kuzvitadzira zvakawanda kuno kuAmerica. Civil rights movement kana kuti vanomiririra kodzero dzevanhu muAmerica muhistory yavo kana kuti muchekare chavo mune zvakawanda zvatinogona kudzidza semaZimbabweans kuti vechidiki tinogona kumiririra sei kuti kodzero dzedu dziwanike dzichitaurwa nevari muhurumende kuti vatiinkludewo nekuti vasatisiirire mune zvavanenge vachifunga nekuronga muhurumende.
Chii chakaita kuti ufunge kuita mabasa akadai semutano wechidiki?
Kubva pazera rechidiki diki ndaiwanika ndiri kungofunga kuti pane zvandinogona kuita sewechidiki mukutungamirira kuti nyika yedu ive inongova nyika yakanaka nekuita zvinhuwo zvakanaka zvinoremekedzwawo nikuwa nikautitiwe tinobudiza mnikemu saka ndaka uya kuprogrami nikuti vamwe vakambo ya kuprogrami vaka njiti nofana kuwa apply nikuti chauno ita sewe chidiki anutunga mira mnichi mboza katika na siyana nuku na kuwa nika uku kuza shaka wanda shaka nuku na usuzuri ya Zimbabwe isusu bato Red Youth Empowerment and Transformation Trust tinoshanda neve chidiki wa katika na siyana mnichi mboza sema provinces Zimbabwe
chukua na utinyika ili kubakupa msarizo iwe semsika na uchidiki Zimbabwe ya unu daye mangwa na ini ya kabiki
Zimbabwe ya ndino tarisira Zimbabwe ya kuti isusu ya chidiki since tiriva vanhu comprise majority kana kuti tiri suva kawandisa munyika comprising 60% plus of the population tiwani kezi yeruri chinzimika muzvese zvinotaurwa mumapolicies mumitemo nemumagwaro ese enyika yenu saka zvese mukutsvaga mabasa tiwani ketirikuwana mabasa kana tiri kutanga mabhizimusi tiwani kemabhizimusi edu achikwanisa kusimukira mune zvakanaka zimira ichajiwo tax inoenderanawo nevechidiki kana muri kutsvaga mabasa zvekuti experience nguva hatina asi mabasa ngatiwanike tiri kupuwa kana tiri kuti tida kutora chinzvimbo chekutungamirira ngavatipowo mukana nekuti tine zvatinazvowo mainnovations necreativity notaura kuti tinokwanisawo kucontributewo something uye zvekare panyaya yemadzimai tinodawo kutungamirira not because tiri madzimai aiwa asi kuti tine kodzero yakafanana nevarume kuti tikwanisewo tichitungamirira nyika yedu kuti inoenda mberi saka kota system iripo panguva inoi inotaura kuti icha expire inofanira kuendererwa mberi kana kuti kuextendwa nekuti isusu tine kodzero yekutungamirira semadzimai
unoona zviri nyore here kuti vari munzvimbo dzakadai sehurumende mumabasa nemumapato angave zvematongerwo enyika kana mamwewo awanikwe achiremekedza nyaya iyoyo yekota system yekuti madzimai awandiwo pamapositions epamusoro
chinhu chakanaka chaizvo kuti masectors ese angava mabhizimusi mungave muhurumende mungave mucivil society kana kuti hatinoti maNGO kuti madzimai ave vanongotora chinzvimbo chekuti vanotungamirira nzvimbo nekuti pese panotungamirira mudzimai musha mukadzi and mukadzi anosimudzira mhuri yose saka mhuri yose yezimbabwe nemunhu wese wemuzimbabwe anosimudzirwa kana mudzimai ari pamberi kana kuti achitungamirira munzvimbo dzese dzakadaro
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous ngatisangane zvakare muchikamu chino chinotarisa zvinhu zvinenge zvichinangana nevanhukadzi chamunopuwa newe Marvelous Mhlanganya huye. Makateerera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa nhasi ndini Ray Choto. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa upenyu hwedu our lives icho tinopiwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekurudziro iri kubva kumapoka akasiyana siyana zvikuru kumakereke yekuti munyika munge muine kugarisana pamwe nekupodzwa kwemaronda. Muhurukuru wedu tine mukuru wekereke yeZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya. Ndiri kuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu Bishop Magaya.
Aiwa tinotenda vakandemire.
Bishop Magaya, hurukuro dzese dzatanga tichiita mazuva ose dzakanangana nekuti munyika munge muchigadzikana vanhu vachipodzwa maronda nekuregererana asi tiri kuona kunge zviri kuramba zvichiitika zvisiri kusvika kana kunanga kune zvataitarisira nehurukuro yatakaita musi uno. Izvi zvamungataura?
Zvandingataura Jonga ndezvokuti nyaya yekupodzwa kwemaronda inoda kuti pamwe chete senyika tibate tichirevesa tichitaura chokwadi uye tisina chekanyanya chatinovanza ndava zvacho zviri kurwadza vanhu ndo zvacho dzimwe nguva zvisiri kutumirwa vanhu kuti vataure kana kuti ndo zvimwe zvacho zviri kupfuurira mberi zvichiitwa. Zvakafanana nokuti tine vanhu vakasungwa kusvikira pera riya nokuda kwemaprotests akaitika muHarare, asi hatisati taona vanhu vakasungwa maringe nokuurayiwa kwakaita vanhu. Ava vanhu vamwe vakasungwa vakasungwa nokuti vanonzi vakapaza midziyo. Handisiri kuti kupaza midziyo kwakanaka, kwakaipa chose, ende varipo vakadaro vanofanira kurangwa. Asi hazvibviri kuti tikoshese kupwanywa kwemudziyo kupfuura upenyu hwemunhu. Saka maitiro akaita saiwayo anoramba achiunza mamwe maronda matsva. Saka kusvika tarevesa, kusvika taziva zvati kuda kuita, handioni National Healing and Reconciliation zvichiitika.
Iye zvino vamagaya tiri kuunzwa mumatunhu akasiyana siyana, vanhu vanofungidzirwa kuti vakavhotera mapato anopikisa vari kushungurudzwa. Muri kuona here paine matanho anozoita kuti nyaya dzakaita saidzo dzipedzwe mukurudziro iyoyo yekupodzwa kwemaronda nekugarisana kwakanaka?
Zvinogona kunetsa zvikuru sei tichine hurumende yatinayo. Sekutaura kwandogara ndichiita, chikonzero tiri kuramba tichipfuurira mberi nemvonga mupopoto uye nokushungurudzwa kwevanhu vanenge vachisapota mabato avanoda inyaya yokuti vari kutungamirira nyika iko zvino havarevesi pamberi pevanhu, havarevesi pamberi pamwari. Rurimi rwavo rwakazara neunyengeri.
Nyaya yekuti vanhu vange vachigarisana nekupodzwa maronda haisi yatanga musarudzo dzegore rino, Bishop Magaya. Zvinhu zvagara zvichiitika makore ose nekurudziro iyo ichigara iripo. Chii chiri kuita kuti hurumende inonake kutora matanho?
Ndinofunga kuti inyaya yokuti vamwe vacho vakaita umhondi, vamwe vacho vakapaza dzimba dzevanhu, vazhinji vacho vari muhurumende. Saka zvoita kunge wagadza mbavha kuti itonge umbavha, kana kuti wagadza mhondi kuti igadzise nyaya dzeumhondi. Kana kuti zvinogara zvichitaurwa nevamwe mazuva ano kuti haugoni kukoka mosquito kuti urape marariya dzavo. Mosquito ndinoto konzeresa marariya. Saka ndinoda kunge zviri kukonzerwa nekuti nyaya yeNPRC iko zvino iri inonzi yakahauswa, isahaundi muofisi ya vice president, and vanovava neparti iyo yakakonzeresa izvozvo. Saka tiri kuona kunge hatisi kunyatsoitwa nemazvo. Panofanira kuva ne very independent approach, isinei nekuti ndiani anobatwa nenyaya yacho.
Remangwana mungaona rakaita sei kana shoko ramungasiyira vana vezimbabwe mune ramangwana?
Shoko randingasiyira vana vezimbabwe mune ramangwana nderekuti ngatibatanei pamwe chete vana vezimbabwe, tirambe zvakaipa, tirambe umhondi. Hazvina basa kuti uri webato ripi. Ngatinzwisise kuti tine vanhu vakawanda vanga vari muzano pf vaitituka isu nenyaya yezvekumirira kodzero dzevanhu, asi pavakazoshungurudzwa nemusangano wavo nepati yavo, vanhu ivava vakava kuchotifonera. Pavakasafa ndopavakazoziva kuti zvakaipa. Saka tiri kukurudzira vanhu vese kuti kunyange uri muzano piro vazive kuti mangwana zvichavapandukira. Saka chakaipa chakaipa, hazvina basa kuti chiri kuitwa nezano here, chiri kuitwa neMDC here. Ngatibatane tichikondeme, uye ngatiise kutarirwa kwedu kuna Mwari nokuziva kuti Mwari nerimwe ramazuva vachatitonga.
Aiwa, tinotenda zvikuru Bishop Magaya.
Aiwa, tinotenda vakandemere.
Manga makateerera kuna Bishop Anselmo Magaya vekereke Zimbabwe Divine Destiny muchirongwa chedu upenyu hwedu, umotanga tichitarisa kukosha kwenyaya dzekugarisana pamwe nekupodzwa kwemaronda anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichitumirai zvakanaka vateereri.
Tinotenda Jonga nehurukuro yakakosha yawaita na Bishop Anselmo Magaya. Tosangana zvakare muchikamu chino svondo rinouya.
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kanawo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kana wo zvakaitika muupenyu wenyu. Shandisai mukana uno pa Studio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa che Studio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinodawo kuti muzive kuti pa Studio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo pa Studio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Studio ineka namba 7@voanews.com. Munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message pa namba dzinoti 1-202-465-0318. Tinodzokorera zvakare namba dzedu idzi 1-202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tinokurudzira kuti mutifarire pa Facebook page yedu yeVOA Shona.
Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu nhasi. Harare City 1, Mutare City 1, Chapungu FC 1, Bulawayo Chiefs 1, Capes United 1, Black Rhinos 0, Bulawayo City 0, FC Platinum 1, ZPC Kariba 3, Triangle United 1, Ngezi Platinum 3, Netroot 2.
Ongidi sakabata icho andidi nacho koda tikagara tichichema misozi chapera takuda kumbofara woga nekuti namwe mungu atira miri jem aunde aunde takuda kumbofara woga aunde aunde atikomete au pamurezo tichichema aunde aunde takuda kumbofara woga aunde aunde.
Hurumende inokanzura urongwa hwekugadza mutungamiri wenyika mangwana zvichitevera magwaro akaiswa mudare Reconstitutional Court neMDC Alliance ichipikisa kudomwa kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa neZimbabwe Electoral Commission semutungamiri adomwa nevanhu. Vanhu vakawanda votaura nezvekupikiswa kuri kuitwa neMDC Alliance musarudzo yezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhlaka 11 Ncwabakazi 2018 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sesivuka sifonela uSheriff wathena ubengayahambisi lawo maphepha nanxa simbhadalele izolo. So siyamara ukuthi mhlawumbe ukuthi uSheriff angahambisi amaphepha yena uSheriff we-High Court mhlawumbe bazama ukuthi badlale ngesikhathi bagcine besithi uPresident Mnangagwa akatholanga amaphepha lawo ngesikhathi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa ubengafuni kwamukela amaphepha omthethwandaba aphikisa ukhetho uze wemukela lawo maphepha lamhlanje.
Ngibona sengathi bujulile ubufakazi kulokho abakwenelisileyo ukuthi bakuthole. Mhlambe abantu abakade bekukhangelele zisamu zangkhona ukuthi zethulwe ngendlela ecacileyo.
Sihlaziya ubufakazi bokuphikisa ukhetho, impumela yokhetho obethulelwe umthethwandaba we-Constitutional Court izolo ngumnumzana Nelson Chamisa. Kambe kungaba kwaba lokucilibezela kukhetho. Sixoxa lomunye wabavotisayo othi kunzima kakhulu ukwenza lokho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa ubengafuni kwamukela amaphepha omthethwandaba aphikisa ukhetho uze wemukela lamhlanje. Umongameli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa izolo wethule ingwalo ezokuphikisa impumela yokhetho eyatshengisa ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli njalo izihlalo zamalunga edale lephalamende zebandla lakhe zilutshwana kakhulu kulezamalunga ezanu-PF. Ngokwethula la maphepha uChamisa uhle wamisa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa obekukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba luzaqala ukuhlaziywa ngolwesibili njengoba ngomvulo kulikhefu lokunanza amaqhawe esizwe.
Simelele ukuthi labo abaphiwa amaphepha abathi ama-respondents baphendule amalanga abo aphela ngolwesihlanu leviki ezayo ukuthi baphendule umbiko lethiwo ngupresident Nelson Chamisa. Ngemva kwalokho i-court sekuzafanele ifake ilanga lokuthi izahlala phansi ikhangele udaba lwakhona njani ikhangela le ntenzi leziyabe zivele kulabo abafanele baphendule kufana no-president de Klerk Mnangagwa leze.
Kuliqiniso yini esikuzwayo ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ubesala kwamukela amaphepha la?
Ye, uPresident declared Emmerson Mnangagwa ubesala kwamukela amaphepha. Kunje nje walile ukuwathatha izolo emonomtapa building wasithumela kuMinister of Justice lapho esihambe esiwahambise khona, kodwa Minister of Justice ayisuye yena ngoba umlandu lo ufanele uye kuye. Ngakho sasesisuka lapho-ke sayabhadala usheriff wecourt ukuthi abe sihambise amaphepha lawa ngenkani ngoba kwenziwa njalo vele ngomthethani kwamukela amaphepha. Sizwa namhlanje sithethe sivuka sifonela uSheriff wathena ubengayahambisi lawo maphepha nanxa simbhadalele izolo. So siyamara ukuthi mhlawumbe ukuthi uSheriff angahambisi amaphepha yena uSheriff we-High Court mhlawumbe bazama ukuthi badlale ngesikhathi bagcine besithi uPresident Mnangagwa akatholanga amaphepha lawo ngesikhathi. Kukanti-ke sinike wona izolo wawayala sithe siyenze njalo sase siyamchiyela lapho athe khona siwachiye khona. Ngemva kwalokho sabuya sagcizelela bathumela uSheriff ukuthi ahambise amaphepha sambhadala izimali zakhona.
Sike saxoxa labezanu-PF bathi bona lokhu konke kubangelwe yikuthi ikheli i-address kade ifakiwe ayisikho lapho kade kusiya amaphepha la.
Abantu laba balile phela ukuthatha amaphepha official working address ka president de Klerk yamona umntaba building ngalokho ke alili kwenza njalo njalo i address le iyafakwa nguye u president Mnangagwa ezek i address eqondileyo sekujwayelekile ukuthi bazama ukudlala ngesikhathi ngoba bayesaba ukuthi bathese bekhangela babona ukuthi evidence yangikhona ini kanjani kwabonakala ukuthi evidence yangikhona iqinile sebezama ukuthi babalekele udubo lokuthi bazandiwe ecourt ngakho angiboni kubasiza mina ngoba iqinise ukuthi amaphepha bawathole ngesikhathi babhodabhoda ngawo balukuwathatha base balukuwathatha sathumela i-sheriff bekufanele enze umsebenzi wakhe i-sheriff lo njalo uqhathwe i-high court.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyano MTC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye, abanye bathi bona ubufakazi obethulwe ngumkhokheli womanyano MTC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, abujulanga kokuthi umthethwandaba we-Constitutional Court ulakho ukululahlela kachana lolu daba. Kulobufakazi obuthiwa buzatshengisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wathola amavoti amalutshwana kulalawo amemezelwayo lugatsha lwe-ZEC. Ukuhlaziya ubufakazi lobo sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Idlela Ncube.
Ngibona sengathi bujulile ubufakazi kulokho abakwenelisileyo ukuthi bakuthole. Mhlambe abantu abakade bekukhangelele zisamu zangkhona ukuthi zethulwe ngendlela ecacileyo. Mhlambe kuza kwethulwa ngasi bese ekhoti bekubeka khona mfana emthethwandaba ukuthi hayi ubani wazuzwa okungaka, ubani wazuzwa okungaka. Yikho abantu abakukhangele kakhulu lokhuyana. Sesizabona ngakho kusiya phambili.
Siyabona ukubana njengoba uthilo wena ukuthi abantu bebekhangelele isamu zakhona. Kukhulunywa okunye okufana lokwenzakala ngemva kungakabi lokhetho okufana lakwamasocha lokunye okunjalo, ubona ngani kungaphathisa yini lokhu?
Indaba yokhetho kasiyonto kuphela ephelela eZimbabwe. Ungakhangela iphetishini ngendlela ebhalwe ngakhona, kayibhalelwanga kuphela laba aphikisana labo uMabhala. Ubhalele lo mhlaba ukuthi ukwazi ukuthi yini okwaqhubekayo. Ubhalele labantu beZimbabwe abahlala endaweni lezo abangakwazi ukuthi kwakule zinto ezinjalo ukuthi bakwazi ukuthi ukhetho ngesingaye lapha mekhona njenge-MTC Alliance Leader kwakulobunzima obungakanani, kwakulokudlelezela okungakanani. Yikho azama ukukuvezela inkathi okuthiwa yi-background information. Bacacile liyana yi-background information. I-petition yabo kayirely kangako ku-background information kodwa ibusamu lezo okumele zivele ngokucacileyo. Esisesiza kubona ukuthi zani PF iphendule isithini kakhulu, yezeke iphendule isithini ukuthi bakubeke eceleni ngasizathu bani. Kulapho kuzacaca khona izinto ngendlela efanele. Kodwa isamu yizo ezidingakalayo khathesi ukuthi hayi endaweni lapho khona umongameli uMnangagwa athola 1000 wathiwa 10000, lapho khona uChamisa athola khona 5000 wathola 1000. Yikho lokho abantu ababekhangela ukuthi bakuzwe ukuze babone umehluko ukuthi lokho okhishwe izeke ayisilo iqiniso.
Kube hluli ke abazaphatha lolu daba, ubona ungani akusoze kube labakhona abazaba bethatha inhlangothi?
Mina ngokubona kwami inkantolo zeZimbabwe yebo kambe eminyakeni edlulileyo bezilohlupho kakhulu kodwa azikaze zibe zimbi ngendlela liyana abantu abazibakubeke ngayo ukuthi vele zimbi zimbi ukuthi akakula judge loyedwa ole ngqondo ehlangeneyo. Usengathi wonke umuntu igazi lakhe ngelezanu PF kugeleza igazi lezanu PF. Ngibona bangabantu abahlelekileyo abahlonipha umthetho. Yebo kambe kungaba lababili abathathu abavele nje bengama-activist e-party kodwa iningi labo bangabantu abacacileyo. Kuzaya ngobufakazi nxa bethulwe ngendlela efaneleyo ikakhulu isamu. Ubufakazi obudingakala yilo besamu bokuthi ubani nanku ufaka amaphepha phambi kwabo, lapho kuzacaca khona.
Ngokubala kwakho ubufakazi lobo ubona ungani bungabukhona yini?
Yebo khona ubufakazi. Into indaba sokuyukuthi akukaphikiswa phela nxa kusethuliwe ngali andlela kungakaphikiswa yilabani abanye ababotshwayo. Ungabubona sengathi ubufakazi obulesi sindo babukele abantu ababuchithachithe nje kube ngumlotha kungabi indaba zalutho. Into yonke icaca kahle nxa ngabe sekuvele abanye abaphikisayo babhala labo becaca ukuthi hayi wena laphothi khona iqiniso yileli, laphothi khona iqiniso ijoyineli kulapho sizaqalisa khona njengezakhamizi zeZimbabwe nalabo abalandela izombusazwe lamagqwetha ukuthi kubonakale ukuthi kambe ongathi ulo bufakazi obulohlonzi ingubani. Okwakhathesi kusakhuluma oyedwa akukaphikisa abanye bakaphikisa kulapho kuzaphuma khona ukuthi kuyiwanga.
Hello ke ngumnumzana Efihlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe uxoxe le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethulwa impikiso yamaphepha la azabe phikisa udaba luka mnumzana Nelson Chamisa kumalanga amalutshwana alandelayo angadluli isikhombisa i7 days. Kusivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Andrew Banda, isakhamuzi sakobulawayo ongomunye walaba ababevotisa. Sikhangela nje ukubana kunzima okunganani ukucilibezela kusetshenziswa amaphepha la asekhathazile athiwa ngama V11 form. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Okay, ngiyabonga linjani.
Ye, mnumzana ungasela ukuthi lina kuyini, wena ngokwakho kuyini owakubonayo kusenzakala lapho livotisa, ungachasisela nje uZulu ukuthi nxa kukhona ubona ngani kulula yini ukuthi umuntu aqelibezele.
Thina esakufundiswayo yizekhi ningazi nxa abanye bengasakulandelani, kodwa thina esakufundiswa yizekhi siba yi-team yabo, kodwa sisiba ngama-polling agent. Yikuthi safundiswa ukuthi abantu bazavota njani, bafaka babhala kwapha amabhokisi, nxa i-spoiled paper yabinjani, le-right paper yabinjani, ke sakufundiswayo. Kwasokusithi-ke ngelanga lokuvotisa esakwenzayo sasikhredita, sangena sakhredithana sonke saqeda amavoti aqasa ngo-7 o'clock.
Ungasichazisela ukuthi kwahamba njani kusukisela khonapho?
Alright. Okokuqala ngizabonga ukukhuluma abantu ababekusola. Into eyayisenzakala kwakuphossible ukuthi kube le 1 person a voter every minute, ngoba ama-polling station it was from 7 to 7, kodwa amanye bavotisa kule abanye ababengumakhelwane ngithi bavotisa abantu abangu-764, which means ukuthi ungamultiply ama-hours lana asinika 1 person per minute. Mina engangikhona savotisa 503 people, but sasaba lama-idle time amaningi kakhulu, ngoba sasikwanisa ukuba lama umuntu ahambe i-hour yonke kungala umuntu ongenileyo kuzovota. And then sathi sesiqedile, into eqakathekileyo sesibuya abantu abaningi nge-V11 form, abantu abayiyona ekhalisa abantu kakhulu. I-V11 form, wonke umuntu owayeyi-polling agent, not abezekhi kodwa ama-polling agent, lama-observers, wonke umuntu owaye-observer ne-polling agent waphiwa i-V11 form wahamba layo endlini. I-polling agent yayimele iparty yayo, wawumele uyeyisubmitha, is either uyisubmitha kukhansela wakho kumbe uyisubmitha ku-MP wakho. Besithi khona benzela ukuthi amafomu lana okhansela kumbe ama-MP bangawalawo kumele ba-ede i-total yonke phansi, kwenze nxa sebememezele ukuthi uwinile kumbe udliwe kumbe uphumele ngayo, laye abe lesiqiniselo sokuthi inumber abayikhulumileyo yiyo sibili ephumileyo. So thina lapho sasikhona saqeda ukubala amavoti angu-503 ngo-6 a.m. siqalise ukubala ngama-past 7 ebusuku, ngoba sasabala ka-councillor, sabala ka-MP, sabala ka-president. Njalo i-postal vote kwakumele bathethe ibizo langikhona ukuthi likhona yini polling station yethu bese wayikhwa ibizo lakhe njengabaningi selibhalwa PV okuthi postal vote. Wonke lawo ngesaba nalo alivulwanga ukuthi sibone ukuthi kana umuntu ukuvoteleni, wadajula i-envelope injalo iphepha ligoqiwe lafakwa phakathi kwe-polling box, salivala lamanye sesivala wonke isikhathi sinye. Kodwa lami nginje kangikwazi ukuthi umuntu lo wayevote ngeposti wavotela bani. Kodwa ekubaleni kwakusithi nxa abezekhi bebala, nxa kule phepha ababengalizwisisi babehamba kuma-polling agent ama-parties wonke babuze, basibuze ukuthi kanti liyavumelana lakho lokhu yini, sikubale kumbe kuspoyeze. ekuvaleni sasibakhangile nxa bevala singambona evala iphepha elingayisilo sasihle simisa sijaye leli phepha lingene emaphepheni angayisilo likhiphe ayisilo lephathi leyo lifake kule iphathi sathi sasiqedile ukuvala savumelana bawabala-ke ukuthi mangaka ibhala-ke ukuthi lo uthole amangaka lo uthole amangaka lo uthole amangaka baqeda-ke yikho okomunye lo munye okwabhalwa khona i-V11 form yakhe afanana kubantu bonke nxa kwakulama-polling agent angu-20 lama-V11 ayebhalwa abe ngu-20 each one ethole eyakhe i-V11 form sathi sekunjalo kube lama-V11 form angu-3 esawasilela phakathi kwama-ballot box okwathiwa azavulwa nxa kungakhontestwa ama-elections kwasokusithi amanye angu-3 yiwo esahamba lawo sisiyawasarenda ku-command center thina kithi sasikhona ama-polling agent wonke sahamba lama-ballot paper sachiya abezeki sahamba lo mkhulu wezeki lamapholisa sayasarenda amaphepha ku-command center bafika labo baqala ba-checka ukuthi wonke umuntu usayinile ama-V11 form bathi sebebona ama-V11 form ethu asayiniwe basebe-eda babona ukuthi i-total iyabhalansa yini bathi bebona ukuthi i-total iyabhalansa basebesibiza-ke basebesithi sesirekhoda-ke phansi ku-sheet eyababelayo iphepha elikhulu elilona ababerekhoda wama-stations wonke ayevotisa ku-polling station ababe-responsible kiwo okuthi abantu ababekhona ababevota loba kwakusokunanyathiswele ama-V11 form phandle kwama-polling station nakuthiwa yelokhu ekhona bangahamba bewathatha baphendulele ngemuva bazabona ikho kulamabizo ama-polling agent wonke lama-signature abo bevuma ukuthi okubhalwe ngapha phambili yikho iqiniso okubaliweyo labo bekhangele bavumela ukuthi iphathi yabo ithole inani lona lelo so nxa kuyikuthi ukuqika kungaba khona engeke ngikwale kodwa engikutsho yikuthi nxa i-polling agent le-polling agent yahambisa yasubmitha kuphathi yayo sokulula ukuthi u-MP nxa elama-V11 form wonke a-ede i-totally abone ukuthi e-announciweyo ku-TV ukuthi uphume le number engaka liqiniso kumbe hayi ngoba uyaba ele evidence ebhaliweyo esayiniweyo iyasengahamba ngayo bathi iyasengahamba ngayo e-court esiya contest ethi hayi mina nankangilawo ama-V11 form anginika i-total engaka
upresident ama-votes wona ayihamba njani
aka-president lawo savala saqedelana lawo upresident laye ulakho ukubakwazi nxa u-MP wakhe labo-councilor bengamnika ama-figures a-correct uyakwanisa layo ku-eda abekwazi ukuthi uthole okunganani so yikho ngisithi engikholwa yokuthi ama-V11 form abe-correct unless nxa wathi sokufika e-Harare kwa-edwa wrongo i-totally ongaba le-human error njalo maybe kosokungaba khona urongo khona kodwa kuma-polling station engikholwa yokuthi kufundiswa kwethu lokutshelwa kwethu sasibala accurate sisaba ukubotshwa kusasa kungaba wrongo okokuthi lanamhlanje lama-results angikhona yikuthi nje sengangasarenda ku-councilor kodwa ngithemba ngawalandela nje nxa belokhu ufuna ukubona konke kungatholakala information siyaphambili
hayi kuzwakele mnumzana siyabonga kakhulu
siyabonga
lo-ke bekungumnumzana Andrew Banda isakhamuzi sakoBulawayo ongomunye owavotisayo kukhetho olwedluleyo ebesixoxa layo kuhlelo liphumba lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengilithiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga exoxa lo nkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo ogatsha lukahulumende olwabesifazane lendaba zabasakhulayo.
Sikhuluma so abantu bathi ungabuni iloro lihlangana layo ithwele utshwala ithwele lokhu zena izikadi people are sucking money out of the district so my next struggle is what is it that we can produce enkayi that will attract money zihlale ngayo. So one of the strategies esengizenzile ukuthi kube le GMB depots ukwenzela ukuthi amabele abantu athengwe, at least i GMB iyaletha imali abantu behambisa umumbu wabo. And the last year I had $52,000 brought into one ward that he sold their crops through GMB. So ngaze ngenze njalo ngama ward wonke ukuthi I'm attracting money into the constituency. So I vision yami ngeyoku develop inkayi. Ayikhona ukuphonga ukukhuluma nje. I want to be an MP that leaves a legacy. The whole of Matabeleland North akula higher and tertiary education institution. Ngaphandle kwe Lupane akula training yelokuzeni, akula polytechnic, akula teachers college. So ku constituency I'm saying fake I vocational training center sivomo iyakhiwa so. And ekwelutshena semfake inye a private a community. So abantu bethu without skills we are joking, and I don't like politics ethotoza abanye abantu wena ungaphathanga lute ezandleni. Eyami ngifuna ibe yilena ethi nguthotoza lami ngiphethe esandleni. So khonokho ngangisithi ngikhuluma ngakho ebantwini, that's what made me win. And all the opposition parties ngaziba ede bonke put together, all the men ababengcintisa ngibadlile bonke noba sebefakwe ndawonye, which means i-programs zami abantu bayazamukela.
Wake waphinda wakhuluma futhi ngalo leyana udabo luyake lihlupha abantu emaNdebeleni olaba balisi abakhuluma ulimi lwesiShona kodwa befundisa abantwana besiNdebeleni, wathi kwakulesikolo esasihluphile sinjalo silabantu bemaswingo kuphela, lalilungisa udaba loliyana lakwezinye isigaba.
Iye udaba loliyana kanje ayikho ngikuthoyo mntanami ukuthi angifuni mina ukuhamba ngifike ngithi mina xotshanini abantu abantu abangaveli la. Kuyabe kumele ukuthi abazali bangakhuluma bese ngibabuza abazali labantu ukuthi lina lilo wenu yini ongafundi sala bangathi ye then sesihamba ke kuma channels ukuthi ngoba kumele umntwana nge policy kaHulumende afundiswe ngolimi luka nina olwakonapha.
Omama benze njani nje kukhetho in general nxa sikhuluma, bayangena yini laba ezikhundleni zombusaso?
I think eMatabeleland North sonke omama abamileyo singenile. Kungithabisile khonokana kakhulu ngoba lo Sthembile Gumbo laye ube ngezwa kuhle kodwa abantu bamvotela ngoba ube le track record. Thina omama siyenza kasikhulumi kakhulu njengabobaba. Like you have seen, when I'm not that person of a media, I was also born in good media, but katesu my constituency, if you were to account for what I have achieved compared to what I found, the achievements speak for themselves.
Ungathi la kukhulumende ziningi yini inhlelo ezimqoka ezincedise abesifazane lokho ngenle?
Yeah, katesu ngikhuluma ke ku constituency yami kule 42 ama cooperatives afonyiweyo. Okuthi ukuthi ama 42 cooperatives lawana ungazuthi 42 times 10 members, that's 400 people abangene kuma activities, economic activities, njengokufuya inkukhu ndawonye, ukufuya inkomo ndawonye. I-command agriculture yona lebuyayo abantu benkayi bayitholile kakhulu i-command agriculture babe yi-part of it. Ziningi inhlelo zikahulumende esibelayo ezingenileyo njenge-command agriculture, le migwaqo uzathola ukuthi imigwaqo eminingi yenkayi ibingelagravel, ibingagredwanga, khathesi igrediwe eminye ifakwa igravel. Khonokuyana yinto enhle kakhulu. In a few years time inkayi will take its place in the national grid in terms of development, especially at community level.
Ungathini ngabanye laba besifazane abancintise kukhetho lukamongameli lanxa bengasibo bebandla lakho?
Hayi, okumdanise kakhulu yikuthi abantu ikakhulu obaba ababepretenda ukuthi babalandele besikhampena sonke phela kuground la, ububezwa besithi votelanini mina kodwa phezulu livotele ubani, beqamba omunye ubaba, besebeqamba uChami. So they were really let down by the male candidate abebebafake ezabelweni ikakhulu kumbe abebebafake ezindaweni ngoba bebengabakhampeneli amakandidate oyipresidents abangomama, bebezikhampenela bona ngapha ngaphansi, babesebesithi votela nini Chami o votela nini elinye ibandla.
Alo ke
ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathi ntambo wogatsha lukahulumende olwabesifazane lendaba zabasakhulayo. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazane aluphalona maviki wonke ngomgqibelo. Kwezemidlalo ke besikhangele impumela yemidlalo yenguqu edlalwe undawana zelizwe ezithiyeneyo lamhlanje. IHarare City 1, iMotare City 1. Ichapungu leBulawayo Chiefs lazo zibe nguchiki lobhanqa 1-1. iCapes United yona inqobe iBlack Rhinos nge 1-0. iBulawayo City 0, FC Platinum 1. iZPC Kariba yona ibhuqe iTriangle United nge 3-1. Kuthi khona iNgezi Platinum yona idle iNaycrot nge 3-2. Imali thandi nyuku iyo ke imafiki izolo eye South Africa ihamba lejahe elisakhulayo le Nigeria uDavido besigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa ubengafuni kwamukela amaphepha awumthethwandaba aphikisa impumela yokhetho uze wemukela lawo maphepha lamhlanje. sihlaziye ubufakazi bokuphikisa ukhetho obethulwe umthethwandaba we-Constitutional Court ngomnumzana Nelson Chamisa izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande Lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.